kwata ichi chaita mangange 00 ne herentals ndokutambisa mukana wanga wavhurika wekuenda pamusoro pegungano recaso laga premier soccer league iri dai dynamos yakunda yanga ichipinda mapoints 15 uye pamusoro pehighlanders nezvibodzwa sezvo highlanders iri kutamba mangwana asi izvi zvaramba ne ma students izvo zvasiya dimbare yadzika kusvika pachinhano chechishanu yadarikwa zvekare neblue chiefs iyo yarova shesham 2-0 highlanders iyo iri kutungamira gungano iri ine mutambo mangwana nesimba bhora musi uyo capes united iri munational sports stadium nehwange ngedzi platinum stars iyo iri pachinzvimbo chechina uyezve iri kukwikwidzawo zvine mutsindo iri kusangana nefc platinum iyo ine mukombe uyu mubaobab stadium mangwana zvekare murayiridzi wengezi platinum stars tekshua chiragwi anoti havasi kutya fc platinum uyezve vatora mutambo uyu semimwe yese yavari kutamba
fc platinum hapana chinongo chakachinja iclub yakangofanana nerunners yatatambawo nhasi iri mumakwikwi mamwe chete atiri kutamba saka zvatichaitawo musi iwoyo nezvatiko neplatinum ndozvicharatidza kuti timu yanga yakaronga zvekuti inge inokunda ndeipi
asi nyaya inongotaurwa nezvayo ndeyekukundikana kwedynamos kurova herentals kuti ipinde panyanga mumwe mutsigiri wechikwata ichi vaclayton maticha vanoti murayiridzi wavo herbert maruwa anofanira kuziva kuti vatsigiri vedynamos vanoda kufara masvondo ese saka anofanira kugadzisa kuti chikwata chake chiite izvi
tinoita samasupporters wewant mawins wewant maresults saka tinongokurumidzira kuti aite improvement in terms of playing yedu pane bhora ratakatamba pamanzo ende bhora iroro ndiro riri kutarisirwa namasupporters harisi kuonekwa pamwe magames atachibzo saka we expect kuti timuve
asi mumwe mutsigiri wedimbare vatedius bhunu vanoti maruwa anofanira kupiwa nguva yokuvandudza chikwata ichi kuti chikunde mumutambo yese yachinotamba
hatina tambowa nemagemu akawanda ekuti chingabva tatiti akutomudzika basa munhu anopiwa mukana apiwa mukana zeri tikambova 7-8 games tenge tichizoona kuti aiwa kana atadza tichizotaura kuti aiwa pa vakundikana notietamupa mukana
vatinwo tafara avo vanoti vanofarira dimbare zvekare vachiri nechivimbo kuti maruwa achaunza mukombe weleague mumusha wedynamos mwaka uno
zvokutora mukombe kezvinova nyaya yacho itori pamberi hatitomborasi tarisiro hatititoripo panyanga
asi mumusha meblawayo chiefs hamuna kuchema sezviri kuitika mumba medynamos madzimambo aya ave pachinzvimbo chechina nemapoints 15 zvekare zvichitevera mitambo yanhasi uyezve kurova sheshamu kwavaita mune mumwe mutambo watambwa nhasi manika diamonds nechicken in dzaita mangange 00 mumwe mutambo uriko mangwana uri pakati petriangle neyada mugibbo stadium mutambo pakati pezpc kariba neblack rhinos uchatambwa nemuvhuro svondo rinouya nemhaka yekushomeka kwedzinhandare muharare zvikwata zvinoti black rhinos capes united cranbourne bullets herentals dynamos simba bhora yada nezpc kariba zvinoshandisa nhandare imwe chete yenational sports stadium ndakamirira studio 7 muharare ndini michael kariati